Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kurume 3, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Mwonzora vopikisa mutongo wedare repamusoro reHigh Court vekuti kusarudzwa kwavo hakusi pamutemo. Magweta emutori wenhau Blessed Mushanga oronga kuenda kudare repamusoro kuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump votarisirwa kutura mashoko kunyika yavo mangwana manheru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Mwonzora vanoti vari kupikisa mutongo wedare repamusoro reHigh Court wakaturwa nemusi wechishanu svondo rapera wekuti kusarudzwa kwavakaitwa semutungamiri webato iri muna 2022 kwainge kusiri pamutemo. Mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo muHarare nhasi mangwanani, vaMwonzora vapuma bato reZANU-PF uroyi vachiti ndiro riri kukonzera nyonga-nyonga mubato ravo, vachiti vatoenda kudare repamusoro reSupreme Court nechikumbiro chekuti mutongo wakapiwa nedare reHigh Court uyu uraswe. Dare repamusoro rakati vaMwonzora vakatyora bumbiro remitemo yebato ravo nekuzoita musangano mukuru weCongress muna zvita 2022, nguva yainge yaturwa nedare yatodarika.
Nyaya iyi yakaendeswa mukoti muna 2023 haina kutongwa, 2024 haina kutongwa, 2025 yazotongwa. Taita zvinhu zviviri. Chekutanga tanga taramba nyaya ye 2030. Chechipiri, vakati venga vakaona zvatakaita pahumbamikwa apo zvakaratidza kuti bato reMDC ramuka. Saka tiri kuzviona kuti kune kafaction kemuZANU-PF kane chekuita nezviri kuitika izvi muno muMDC.
Asi mukuru muhofisi inoona nezvekubuditswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya.
Isu tazvijaira nekuti isu tisu bato rinoita zvinhu zvevanhu, isu tisu bato rinofamba nevanhu. Saka kuti vamwe vaone sekuti vaita basa vanofunga kuti kutitsokodzera nekutisvibisa ndiko kuita basa. Zvisinei, isu seZANU-PF hatisinei nematare enyika. Isu seZANU-PF tinotori pasi nematare enyika. Ndosaka zvichiwanikwa kuti tinotoendawo kumatare tichidyiwa pamwe tichikunda. Mashoko avaMwonzora ndeenhando.
Vakamboita sachigaro weMDC vasati vadzingwa pachigaro ichi navaMwonzora muna 2023 vaMorgan Komichi vati vanofara chose nezvakabuda kudare reHigh Court.
Congress yakaitwa in 2022 yakaitwa isina kunaka. Ndakanga ndiripo throughout. Ndakatoona huipi hwayo kubve kutanga kusvika pakupedzisira ndakanga ndiripo. Pose ndaiyambira kuti apa hapana kunaka. Asi ndakatingatererwi. Ndoda kuti pane vamwe vanhu vanoti kana vakuda power vanokangamwa constitutionalism. Tinoda kuti haiko judgment yabuda ishandiswe kuunite vane veMDC.
Mumiriri weMDC mudunhu reAmerica vaDan Moyo vaudzawo Studio 7 kuti vari kutarisira kuti mumwedzi mitanhatu iri kutevera kuchaitwa musangano wekusarudza utungamiri weMDC sekutaurwa kwazvakaitwa neHigh Court.
Tine batsa guru ratofanira kuita riri pamberi pedu kuti tiunganidze vanhu vedu kunzvimbo zvese dzekuZimbabwe kuti vaitewo macongress avo emastructures, tichitangira ikoko kumawadhi, tichienda kumadistrict, tichienda kumaprovince, tozogumisira pa National Congress inofanira kuti iitiwe before August. Ndozva taurwa ne High Court izvi.
Taedzawo kunzwa divi rava Elias Mudzuri avo vakadzingwawo mubato reMDC navamonzora muna 2023 asi nharembozha yavo yanga isiri kupinda. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Magweta emtori wenhau weAlpha Media Holdings Blessed Muhlanga ati ari kugadzira mapepa ekuti akwire kudare reHigh Court achipikisa danho redare remagistrate nechishano chadarika rekunyima Muhlanga mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti atongwe achibva kuumba. Rimwe remagweta ake vaChris Mike vaudza Studio 7 kuti vangomirira kuti vawane magwaro anotsanangura zvakaitika mudare nechishanu kuitira kuti vabatanidze nemagwaro avo kuenda kudare repamusoro reHigh Court. Uku dare ramagistrate kuPlumtree rinonzi nhasi ratadza kunzwa chikumbiro chenhengo yevechidiki yemutwakazi Republic Party vamukululi Jele chekuti mhosva yavari kupomerwa yekuita zvemusarinya iraswe mushure mekunge mutongi wedare amai Aileen Munamati vanzi varwara. Izvi zvinonzi zvaita kuti nyaya iyi iendeswe kumberi kumusi wechitatu svondo rino. Mune imwe zvakare nyaya iri kumatare edzimhosva, varwiri vekodzero dzevanhu vanosanganisira munyori weAmalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere, muzvare naMatai Kwekweza, vaSamuel Gwenzi navaEmmanuel Sitima vanonzi vanga vari mudare zvakare nhasi pamhosva yavari kupomerwawo yekuita zvemusarinya uye vanzi vadzoke zvakare kudare mangwana. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kupomera hurumende mhosva yekushandisa matare edzimhosva kuranga vanoonekwa sevanopikisana nayo. Hurumende yagara zvayo inoramba zvipomerwa izvi ichiti matare haatarise kuti munhu abuda mumba maani. Mukuziya nezviri kuitika kumatare, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitaura vakazvimirira vaMarufu Mandevere kuti tinzwewo maonero avo.
Semagweta tine kuti nyaya kana yapinda padare tinoimba chose kuti matare edu anaufanisa uye ari independent zvematenderwo enyika. Ndo nyaya yedu semagweta tinge tichibuda tichitoropodza matare sematoropodzero iwayo. Asi vanhu vezimbabwe vanoona zvinenge zvichiitika mumatare vane kodzero yavo yekuti vange vachiona maonero avo ekufunga mafungiro avo akadaro.
Asi tichitarisawo nguva iri kuzotorwawo nyaya dziri kumatare, inguva dziri kuonekwa nevamwe sekunge dzinenge dzakarebesa nyaya dzichidhonzwa dziri kumatare.
Munhu wese zvake wemuZimbabwe ane mvumo yekutongwa zvichimbi chimbi nenguva yakakodzera. Hazvifaniri kuti nyaya dzinenge dzichitora nguva yakareba vanhu vachingouya kumatare nekunyika pakati pematare vachidzorewa vasina kutonga. Nekuti panosunga munhu panofanira kutosunga munhu atori nerombo zvinozvapara mhosva. Hamusungi vanhu kunotsvaga umboo basakuti vanofanira kusunga vanhu atongwe nemhosva dzavanenge vatoferefenda kugara. Zvakarezve yana Blessing Muhlanga tinoona achangosungwa izvozvi. Mutemo wemuZimbabwe unoti kana munhu achinge asunga aisa munhu mubatwa anofanira kunge achiuya pamberi pedare nguva inozoita 14 days. After every 14 days munhu anenge achifanira kuonekwa kana kumiswa pamberi pedare sezvinotaura mutemo wemuZimbabwe.
Pane vamwewo vari kugunun'una vachinyunyuta kuti matare ave kushandiswa nezvematongerwo enyika. Munobvumirana nawo here kana kuti munopokana nazvo tichionawo matarisiro avanenge vachiita nyaya dziri kumatare?
Vanhu vese veZimbabwe vane mvumo yekuona maonero akadaro nokuti vanenge vane umboo hwekuona kuti pane zvakati zviri kuitika. Vanenge vachiona vanhu vatsunga, vanenge vachiona zvakaitika vanavadya makonitimba nezvakataurwa nevatauriri vemusangano weZamtef. Vanenge vachiona zvinenge zvichiitika mumatare. Saka vanhu veZimbabwe havarambidzi kunge vane muono iwoyo. Asi ini segweta hangatindipatwe pamhepo kuti matare zvicho haari kumbunikidzwa kuti ari kubatwa nati ari kushandiswa matongerwo enyika tisina umbo hakwana. Asi vanhu veZimbabwe vane mvumo wekuona nekodzero yekuti vape maonero avo kuenderana nezvavanenge vachiona zvinenge zvichiitika.
Avanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitaura vakazvimirira vamarufu mandevere vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona Channel, paWhatsApp uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda paFacebook page patinokupai link yekuenda paVOA Shona WhatsApp channel. Masangano anorwira kodzero dzevakaremara munyika abatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva rezveutano hwenzeve reWorld Hearing Day. Iri izuva rakatarwa neUnited Nations uye rinocherechedzwa musi wa3 kurume gore roga roga. Dingindira regore rino rinokurudzira kushandura pfungwa kwevanhu pakatariswa utano hwenzeve. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika bhiriyoni imwe chete vanorarama nedambudziko rezvirwere zvenzeve pasi rose. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata murwiri wekodzero dzevanorarama neurema vari mukuru wesangano reSigns of Hope Trust, muzvare Samantha Suwanda, kuti tinzwe maonero avo.
Tiri kuda kutenda nekuda kweWorld Hearing Day. Izuva riripo pasi rese kuti tichenjedzane nekuda kweutano hwedu hwenzeve. Tiri kuona kuti tikatarisa National Disability Policy yedu yemuZimbabwe, iri kutaura kuti more than 60% emadisabilities maacquired disabilities. Zvichireva izvo kuti vanhu havana kuzvarwa vakadaro. Pane zvakaitika kuti munhu ave munhu ane urema.
Tingati muZimbabwe dambudziko renzeve iri rakakura zvakadii.
Tiri kutarisa namba yemacases including enzeve kuti akakwirisa. Tiri kutarisira kuti tichenjedzane nevanhu kuti vachengetedze utano hwavo hwenzeve.
Matambudziko avanozosangana nawo ndeapi?
Tikatarisa matambudziko akawanda anosanganikwa nevanhu, especially vakawana dambudziko rekusanzwa vakura, akafanana nedepression, akafanana nemamwe mental health challenges zvavo, neeconomic cost yedisability. Tikaona kuti pane zvimwe zvavakufanira kutenga nekura rama kwako zvekare kunochinja. Saka isusu tiri kuti ngatichenjedzanei pazuva iri.
Masangano pasi rese ari kuitawo zvipi nemiwo zvamaitawo ndezvipi nezvenyaya idzi?
Pane zvakawanda zviri kuitwa pasi rese kuti vanhu vaziviswe nekuda kweutano hwavo hwenzeve. Tiri kuti isusu maorganization akawanda pasi rese ane zvaari kuita. Isusu sesangano takamboita appeal yatakaita kuMinister of Finance tichitaura kuti tiri kuda hurumende itibatsire nekuda kwemari dzinodiwa kuti dziende kuassistive technology. Izvi zvinosanganisira mahearing aid, maapplications atingashandise mumafoni kuti vanhu vane hearing loss vagone kushandisa. Uyezve tine assistive technology strategy yedu yakalonjwa neMinister of Health. Tine National Disability Policy yedu inotaura zvinhu zvakawanda maringe nekuti vanhu vane hearing loss vangabatsirike sei. Asi message hombe yezuva ranhasi ndeyekuti zvinogona kuti tizvidzivirire izvozvo nekuchengetedza utano hwedu hwenzeve.
Vanga vari murwiri wekodzero dzevakaremara vari mukuru wesangano reSigns of Hope Trust, muzvare Samantha Sibanda, vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika yeAmerica waDonald Trump nemusi wechishanu kuti vanyorerane chibvumirano chekuti Ukraine ipe America zvicherwa zvakakosha senzira yekudzosa imwe mari yayakapiwa neAmerica kutenga zvombo muhondo yayo neRussia. Ukraine iri kuchema-chema kuti kunyange ichapa America zvicherwa izvi, nyika iyi haisi kuzvipira kuibatsira kuidzivirira pakurwiswa neRussia. dzimwe nyika dzekumabvazuva kweAfrica dzabatana nemasangano akazvimirira oga kuedza kutsvaga nzira dzekupedza nzara yapfunya chisero munyika idzi nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze. Chinangwa ndechekuti patsvagwe nzira dzekuyambira vanhu nezvemamiriro ekunze pachine nguva. Nyika idzi dzinoti Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan neUganda. Ongororo ichangobva mukuitwa nesangano rinoona nezvevana muUnited Nations reUNICEF inoratidza kuti vana vemuZimbabwe neNigeria vari kukura vari ndonda nenyaya yekushaya zvekudya zvinovaka muviri. Nzara yakonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze ndiyo iri kupa kuti dambudziko iri riwedzere. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
UNICEF inoti mazuva chiuru chimwe chete kubva panenge pazvarwa mwana akakosha zvikuru pautano hwake uye anenge achifanira kudya zvinovaka muviri kuti asakure ari ndonda. Asi muZimbabwe nyaya yenhamo iri kupa kuti vana vakawanda vatadze kukura zvakanaka. Sangano iri rinoti vana zvikamu 24 kubva muzana vari pamakore anosvika mashanu vari kukura vari ndonda. Kochii chiri kupa kuti zvinhu zvidai? Vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti kusamira zvakanaka kweupfumi kwave kupa kuti vatadze kuwanira mhuri zvekudya. VaOwen Runesu vekuchitungisa vanoti vane chido chekutengera mhuri yavo chikafu chine utano asi havakwanise nekushaya mari.
Handishande ndirikungoita zvokungwavha ngwavha. Iye zvine izvi maApple semuenzanisi matatu anoita $1 mari yacho ndinoiwana upa apa ndine vana 6. Saka zvatinongoita kungovapawo zvatinenge tawana izvo sadza nemufushwa wandakanotorawo kumusha. Muriwo chaiwo chaiwo hatigoni kuurima nokuti mvura chaiyo chaiyo hatina. Taani makore tisingatombozivi mvura mumapaipi. Saka zvino tinozviita sei?
Asi nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekutadza kudya kwezvinovaka muviri rinogona kukonzerwa nekushaya zivo.
Malnutrition hachisi chirwere cheurombo kana chekushayiwa mari. Tinoti chirwere chekushaya njere, ruzivo, uchenjere. Chirwere cheignorance. Nyango muna ari kumusha, nyango muna asina mari, anokwanisa kuwana nzungu. Ukarimawo nzungu dzako kuya dovi, woisipa vana vako dovi, kaita chimodho chako, upaona dovi, ukabika poriji rako reupfu, unoisa ufuritu dovi imomo, zvinobatsira kuti mwana wane manutrient. Vana vakawanda vatinoona vanoita malnutrition hakusi kuti vabereki vari kunyanya kushayisisa sere, asi inhau yekuti vana vari kunyanya kupiwa chikafu chisina utano, vanopedzisira vachitengerwa mazepe, vachitengerwa mafreezes.
Dr. Chiripanyanga vanoti vana vane dambudziko rekusadya chikafu chinovaka muviri vanoratidzika nevhudzi rinoerera, matumbu akazvimba achivaima uye nemateya. Chiremba Life Zambezi vatsinhirawo vachiti chikafu chose chinopiwa vana chinofanira kunge chiine kudya kwakakwana.
Balanced diet, tirikureva kuti chikafu chinofanira kuwanikwa according to the needs dzemuviri. Saka macarbohydrates anofanira kuwanikwa zviri proportional, maproteins anofanira kuwanikwa zviri proportional, mafats anofanira kuwanikwa zviri proportional.
Mukuru Department of Chemical Pathology pa University of Zimbabwe zvinafundo Hilda Matarira vanoti vana vakasadya zvinovaka muviri vanogona kufa kana kurwara nezvirwere zvakaita sekwashi, marasmus, zvirwere zvemoyo neitsvo.
Malnutrition inowanikwa zvemuwa mwana kana ari akakurisisa atinoti obesity. Inenge ichikonzereswa nemashugars akanyanyisa, excessive energy yamashugars emacarbohydrates mumuviri. Anowanikwa achinyanya kuwana zvirwere zveheart failure. Anowanikwa achiwanika zvirwere zvetype 2 diabetes mellitus, zvirwere zvekwira kweBP, asthma, liver disease nezvamabhonzo.
Bazi rinoona nezveutano rakaona zvakakosha kutangisa zvirongwa zvekupa vana vadiki chikafu munharaunda nemuzvikoro kuti vasayaure nenzara vachibatsirwa nemasangano akazvimirira oga. Ongororo yakaitwa gore rapera nesangano reZimbabwe Vulnerable Vulnerability Assessment rinounza pamwe chete hurumende nemasangano akazvimirira oga zvinoratidza kuti vana vanosvika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 5,9 million kumaruwa vakatarisana nenzara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidzi.
Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump mangwana vari kutarisirwa kutura mashoko emamiriro akaita zvino munyika yavo kana kuti State of the Nation Address. VaTrump vachatura mashoko aya mudare reparamende reUS Capitol muWashington DC. Aka ndeke chishano vaTrump vachitura mashoko pamberi pematare maviri akabatana anoti reHouse of Representatives nereSenate. Kubato rinopikisa remaDemocrats, Senator Elisa Slotkin vaimbova musori weCIA ndovachapodivi ravo rebato ravo vachipindura vaTrump. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
President Trump vanotarisirwa kutaura zvakawanda chaizvo zvinobata nyika yeAmerica, zvinobata pasi rose. Takatarisa isu zvinobata nyika yeAmerica inyaya yeimmigration yavanhu vanouya muAmerica munomu vamwe vozogara vasina mapepa, nokuti kubvira pakukambena kwavo kuti vazovhoterwa navanhu vahwine vakanga vachivimbisa vanhu vomuAmerica nepasi rose kuti vachaedza nepavanogona napo kuzama kumisa nyaya ya zvevashayi vanhu vanouya muno muAmerica umu dzinge dzakamira zvakanaka. Mabhodha anga asingangovhinzi vanhu vachipinda, zvekare vanhu vari muno kana vachikwanisa kugadzira mapepa avo ugaro hwomuno vagadzire nenzira dzakanaka, vanoda kuenda kudzokera kunyika dzavo vanonge vachipuwa rudetsero rwokutonatso kudzokera kunyika dzavo zvinoruremekedzo mukati.
Tingaonawo here vachitaura pamusoro penyaya yekumiswa kwehondo pakati peUkraine neRussia?
Ndiyo imwe nyaya huru chaizvo iyoyo yavaitaura kubvira vachikambena kupinda upresidendi. Zvekare isu tichinatsokuziva zviri pamoyo kuutongi hwomuAmerica ndohwokuti pasi rese kunge kuino runyararo noutongi hwejechetere. Saka vaTrump vanotarisirwa chaizvo kunge vachitaura nyaya yehondo yekuUkraine nyango pakamboita hapo kutaudzana, asi tinoziva isu kuti norweseri vari kugadzirisana zvokuti hazvishamisi kuti pavanotaura mangwana vanenge vachitaura nenzira yekugadzirisana, nokuti ndicho chido chenyika yeAmerica noutongi hweAmerica huri kutungamirirwa navaTrump. Tazoka zvekutaura pamusoro pehondo iri kuGaza kuti hondo idzi dzikwanise kunge dzichipera sechivimbo chavakagara vataura kuti ndoo chivimbo chavo, zvekare zvinobva zvaratidza utungamiriri hweAmerica pasi rese, zvichizopa zvekare uremekedzo kunyika yeAmerica kuti aiwa inyika inoda runyararo, inyika inoda utongi hwejechetere.
Tombotarisa nyaya yeupfumi hweimo muno muAmerica, mungawane vachiziya nezvazvo here?
Vanenge vanotarisirwa zvekare kutaura pamusoro poupfumi hwomuAmerica, nokuti vakapa chivimbo pavaipinda muutongi kuti vachazama kuona kuti zvinhu hazvisi kukwira here, vanhu havasi kuomerwa noupenyu here, zvekare mabasa achawanda here. Tinoona isu kuti vari kuedza kuisa mutemo kuti zvinotengwa kunze kweAmerica zvinge zvichiiswa mitero yakati kurei. Vane chinangwa chavo chavanenge vachiitira izvozvo.
Vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha, nyanzvi munyaya dzezveupfumi, vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica, vari parunare kwakare kuOhio naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
PaStudio 7, mukase paStudio 7 apo. Ndauta yangu ito chao nini chao blessing mushanga echo. Shivitika mu Zimbabwe echo ngisha mkutina suru echo. Zimbabwe inike no sikarangi kudzidza bari hatu yeta echo. Afiti taure chungi. Kuhita Zimbabwe echo, hatu hai matrofumus. Kuhita nga anta sangu zidza echo, hatu kuhita echo. Sunga mungkin hau pasalnya hari itu mungkin hau mungkin hau cerita. Anak pasal tu hari gehe ku batera ripi. Sekarang pun kita pasal lagi macam sekarang. Kau ni hau beri kita. Sana bawa kita macam show yang beri sunga. Beri sama show yang beri sunga orang itu. Anak batera batera mungkin dia. Kau batera mungkin apa bahasa? Apa apa tu? Kau just apa apa job.
Makadi muri ya Zimbabwe. Baba chino gure iyo arukutaura. Ini chino nishamisa nchokuti wanana munangagwa ne government yake. Wanofosa matare kuti asunge majournalist nokushunguruza majournalist. Zviri kuitwa muhlanga izvo. Vana Hope vakashunguruzwa, vana Scala vakashunguruzwa, vana Beat vakashunguruzwa, vana Ana Timba vakashunguruzwa, nana Tete awe musangano wechenja. Vakashunguruzwa pata maminista mazhinji ari kuba havasi kusungwa ende vanadiwana ningikini vakaba mari yekovid ningikini vakadza maminista aya mari yekovid takaiona ichitorwa mari yenasa takaona ichitorwa 15 billion hapana akasungwa
manhero akanaka pa studio 7 Studio 7 ndi microphone yatinoimba nayo but mukasa playa ma audio mukasa tora nguva yekuti vanhu mutipe mukana wekutaura hapana nharudza muri kutepfenyura tuda kuti isusu muti player ma audio header ndine kutaura kwandinako pamusoro pezanupf zanupf munhu akaperera grade 5 kana grade 3 anozviona kuti zanu aina chido chevanhu pamoyo zanu haide vanhu zanu ine vanhu vayo vainodyisa mari vanoima nayo saka vanhu veruzhinji pfungwa dzavo hadzikosheswe nezanupf blessing akamuvharira izvizvi mumwe wedu isusu veruzhinji ukatarisa mota dziri kupiwa vanhu nezanu 100,000 220,000 munhu asina pekugara zvinhu zvinoratidza kuti zanu pf haina musoro
Manhero akanaka pastudio 7 vablessed muhlanga vakasungwa hurumende yezanu pf yamunangarwa haisvodi neko tinovasungira kuti vanoda kukonzeresa mhirizhonga ko avo vanhu vari kuti vamunangarwa ngavarambe varipo kusvika 2030 havasivo vanhu vari kukonzeresa mhirizhonga here vavo munyika because zvinhu zvisingatambirwi nemunhu wose munyika saka vanhu ivavo ndo vanhu vari kukonzeresa mhirizhonga saka avo vari kuti izvezvo hazviiti ngavarege vataure nekuti ifungwa dzavo
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri vestudio 7. Vanoda kupinda muchirongwa tumirai mashoko enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchirudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Munhau dzemitambo. Mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yakatanga mukupera kwesvondo uye mitambo iyi yakabuda yakadai seizvi. Scotland 1, Triangle 0, Herentals 2, Tell 1, 1, Simba Bora 0, FC Platinum 0, Manica Diamonds 1, Yada FC 0, Chicken Inn 0, Bigita Minerals 0, Kwekwe United 1, Ngezi Platinum 1, Koti Green Fuel 1, Caps United 1, Kotiwo Moors 1, Highlanders 0. Dynamos yakaita Omangange 0-0 ne ZPC Kariba. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM. Nasi tiri kutarisa mamiro yakaita zvino mapato anopikisa emunyika mushure mekunge dare repamusoro rehigh court rati mutungamiri weMDC waDouglas Monzora vakasarudzwa zvisiri pamutemo muna 2022 ukuwo kubato reTripleC kune kunetsanawo kurimo kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vopikisa mutongo wedare repamusoro wekuti kusarudzwa kwavo hakusi pamutemo. Magweta emutoro wenao Blessed Mushanga oenda kuda oronga kuenda kudarira pamusoro rehigh court kuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 3 kuMbimbitho 2025 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
If there is a faction within ZANU-PF that has a hand in this judgment, we say tough luck to you. We are going to intensify our fight.
Italele Supreme Court selinqume ukuba umnumzana Douglas Monzora kumele asuke esikhundleni sikamongameli webandla le-MDCT.
Yinto eza kwethu sabaningi, kodwa thina sizaqina ngoba phela safunga sathi hayi umsebenzi wokuba zintatheli yiwo kuphele siwaziyo, kanti futhi yiwo esizaqhubeka siwenze.
Amagqwetha entatheli zindaba i-Alpha Media Holdings uBlessed Mhlanga athi aphakathi kokulungiselela ukukhweza udaba lwakhe enkantolo ye-High Court. Wezempilakahle sixoxa ngesifo semthambo ekhukhumeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Itale le Supreme Court selinqume ukuba umnumzana Douglas Monzora kumele asuke esikhundleni sikamongameli webandla le-MDCT. Ibandla leli liqhube umhlangano wokukhetha enye inkokheli ngoNcwabakazi lonyaka. Umthethwandaba uthi umnumzana Monzora owakhethwa ngomnyaka ka-2022 kungelamuntu owayencintisana laye wenza okungekho emthethweni, ngakho ke kumele esuke esikhundleni lesi. Waqala wakhethwa ngomnyaka ka-2020 lapho ayincintisana khona lo nkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Elias Mutsuri, lo mnumzana Morgan Komichi. Kwaqhamuka udlakela ngesikhathi kuvotwa. Lokhu kwabangela ukuba ngomnyaka ka-2022 angene eyedwa kukhetho kuze kuqhutshwe umhlangano we-MDCT Extraordinary Congress. Umnumzana Dan Moyo, umnumzana Mtsuri, umnumzana Gift Khanjana, lo mnumzana Edward Kakora baphanyika udaba bephikisa ukukhethwa kwakhe edalele Supreme Court. UMonzora uthi kulesandla semfene kusinqumo esethulwe lidalele Supreme Court.
We will never allow anybody to intimidate us against fighting the 23rd agenda. So if there is a faction within ZANU-PF that is a hand in this judgment, we say a tough luck to you. We are going to intensify our fight against the 23rd agenda. We will never allow the emasculation of our constitution. We will never allow being bullied against defending our constitution. The MDC is a stockholder in this constitution.
Lowo ngumnumzana Douglas Monzora obexoxa lentatheli izindaba eHarare. Kodwa umnumzana Dan Moyo omele ibandla le-MDCT kwele Melika uthi kuqondile okwethulwe yi-Supreme Court.
Hayi, Supreme Court ishaya esikhaleni ngoba ludaba lwe-constitutionality lolu uNonzora uvumile even yena ku-ruling leya ukuthi uyavuma ukuthi i-Congress ka-2022 azange ihambe kahle. So lokhu asekukhuluma manje sekukuphoma ukuzama ukwenza i-defense azama ukuthi ayenze wahluleka wanqotshwa.
So nxa sekhuluma kanje Baba Moyo, lina liza kwenzani ngakho?
Umhlangano wabantu. So thina siyaconsulta labantu, siyababuza abantu ukuthi okay bafuna ukuthi senzeni at this point. ene silandela bona i direction abasinikeza yona thina sesiconsultile la lama members ethu lamanye ama stakeholders abale interest sesibhizi siyaqoqa ukuthi next step yethu sizoyihambisa kanjani.
Libona ngazani lizaqoqa omunye yini umhlangano ukuthi lidinge inkokhelo enja kumbe
imali? Definitely ngoba i-judgment le isinikeze 6 months ukuthi sibe le-Congress. So kunomsebenzi omkhulu okumele siwenze kusukela manje kusiyafika u-August lapho kumele si-mobilize ama-structures ethu from ama-wards, ama-districts, ama-provinces and then from there bese siba le-National Congress. So i-6 months le is really compressed. Akulasikhathi sokudlala, isikhathi sokuthi siqale ukusebenza, sikhulumisana lama-members ethu, sisakha ama-structures ethu kakuthi.
Ye manje lizangenisa baphi abantu nxa ukuthi selisenza ikongorosi yeni leyi? Laba bakuMonzola labo bazangena kumbe lazenzela okweni lodwa?
Hayi, thina sila problem nemember ye-MDC. Ma uyimember ye-MDC siya-understand ukuthi kungenzeka ukuthi walahleke kulandela uMonzola ngoba wawucabanga ukuthi yindlela yakhona. So asila thina asila problem le membership ethu. I-problem esilayo bekuyi-leadership kaMonzola le eyangena ngokungqondongqondo engazange ilandele umthetho we-constitution yethu. Okokuthi sizofaka bani ku-Congress, i-Congress i-MDC isebenza kanje dube ithi nguchazela. Iqala phansi kuma lower structures, ama-ward. Ama-ward elekta ama-leaders wabo. And then ama-wards wonke abesehlangana bese elekta ama-districts. Ama-leaders lawa kuma-districts bahlangane bese be-elekta ama-province. And then ama-province yiwo ase-nominator ama-leaders aya ku-Congress. Ayisukeli from top down, isukela from bottom up.
Lowo ke ngumnumzana Dan Moyo okhokhela ibandla le-MDCT eMelika. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Virginia khonapha eMelika. Sixoxe njalo lo mnumzana Belief Gawule, ilunga lebandla le-ZANU-P F ngalolu daba.
Isandla se-ZANU-P F angisiboni lapho ngoba sikhangelela isinqumo sedalela ukuqala saphuma sisithi akukhethwe inkokheli eyiyo ezakhethwa, hayi khona lo ababezingenela ngevikoroni. Kwabe silwa izimpi zabo khona ngale ku-opposition ku-MDC lakathi esibaloku bezilweni impi. Ambondi ZANU-P F lesandla khonapha.
Kutsho ngani baba Gawule ukuthi ibandla le-ZANU-P F alilasandla kulokhu?
Ngoba kathesi khonokho akubabuchoyo ikuthi asazi ukuthi kumbe bakhuluma ngokuthi Congress liyana yiye engaqhubanga ukhetho olukhululekileyo. Kodwa engikwaziyo ukuthi lapha uMonzola laye kangimsoli, uMonzola uqondile ngoba kwakuthiwe khona akugcwaliseki ngokukhethwa umkokheli wephathi ngaleso sikhathi ngoba kwakungelaye, wayengekho umuntu owayesekhethiwe ngokulandela isisekelo sombuso webandla lelo. Ngokunjalo yikho uMonzola mbona uqondile nxa echinga esephuma esezwakala esechinga ngokuthi akuhambanga kuhle ngoba sokuphikisana kathesi lapha. Isinqumo sedalela kuqala lesakathesi okwayenzakalayo kwakukugcwalisa, kanti waye kuphuzile kwaze kwafika isikhathi sanamhla.
Singathi baba Gawule, iZANU-P F itholani kukho konke lokhu?
iZANU-P F iyabhenefitha kuphela ku-confusion ekhona. Ungakhangela kwento kwesisisilo khona okwade kusenzakala, iZANU-P F ibhenefitha kakhulu ekutheni ibone abantu bedilize idumba labo, abantu bezihlohla on goal. Amathimu amabili adlala iHighlanders le-Dynamos, hayi nansi i-Dynamos izihlohla. So uyakubona khona oko Gibbs, uyakubona kusegcekeni nje ukuthi vele ezinye izinto badana besebekhala ngokuthi hey, iZANU-P F lesandla laphana, hayi nje abantu laba bazigijimisele ukuthi bona bazibulalela iphathi yabo, begijimisa imali lani begijimisa into ezinjalo. So weli lokhwana, people always blame ZANU-P F for no good reason.
Lowo ngumnumzana Belief Gawule, ilunga lebandla le-ZANU-P F obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. The Voice of America. Amagqwetha entathela izindaba ye-Alpha Media Holdings uBlessed Mhlanga athi aphakathi kokulungiselela ukukhweza udaba lwakhe enkantolo ye-High Court ephikisa isinqumo sikamantshi esokwala ukumkhulula ngemali yesibambiso i-bail. Kubika uNtokameli Nkomo we-Studio 7.
Igqwetha likaMhlanga umnumzana Chris Mike utshele iStudio 7 ukuthi bazakhweza udaba lolu emthethwandaba we-High Court kusasa kumbe ngolwesithathu. ngoba kathesi basamelele amaphepha aleminingwane yamacala etheswa umhlanga avela enkantolo kamantshi. Umhlanga osebenzela umsakazo kamabonakude owe HSTV kanye lephepha ndaba le Newsday ubotshwe ngeviki edluleyo ngomvulo. Wetheswa amacala amabili awokwethula imbiko ephehla udlakela kungxoxo azenza lelunga lezanu-PF Central Committee umnumzana Blessed Geza. Yena okhokhela abalwa impi yenkululeko abathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa esuke embusweni ngoba esehlulekile. Ukuncitshwa kukamhlanga ithuba lokuhlawula isibambiso sebheyili ngomthethwandaba kamantshi ngolwesihlanu ukuze athonisiswe evela ngekhaya kusolwe kakhulu zinhlanganiso zentatheli zindaba kanye lesigodlo someli weMelika eZimbabwe. Umbiko esiwethule enkundleni ye-X, isigodlo seMelika sithe phansi kwesisekelo sombuso weZimbabwe, intatheli zindaba zilelungelo lokukhululwa ngemali yebheyili nxa zibotshiwe, kanye lokwenza umsebenzi wazo zikhululekile. Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba emhlabeni jikelele e-Committee to Protect Journalists layo yethule umbiko isola ukubotshwa kukamhlanga. Unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists umnumzana Perfect Hlongwane uthi ezinye intatheli zindaba sezisesaba ukwenza umsebenzi wazo zikhululekile.
Akufanelanga ukuthi kube licala lentatheli zindaba ukuthi umuntu nxa engabuya emsakazweni kumbe engabuya akhulume lentatheli zindaba. Intatheli zindaba bisibhala lokho okukhulunywe ngumuntu thize. Icala selingele intatheli zindaba ke elokuthi hayi wena utshotshozela ukuthi kube lokungahlaliseki, kube lodlame. Hayi, sibona sengathi lokho akuqondile. Okufanele ukuthi kwenzakale ukuthi badinge lo owatsho leyo mbiko, hayi ukuthi kubotshwe intatheli zindaba. Yinto ezasethusa, yinto ezakwethusa abaningi, kodwa thina sizaqina ngoba phela safunga sathi hayi umsebenzi wokuba zintatheli yiwo kuphela esiwaziyo, kanti futhi yiwo esizaqhubeka siwenza.
Amazwi kaHlongwane agcizelelwe ngumnumzana Leo Munende, umkhokheli wenhlanganiso ye-Young Journalists Association.
Nathi sesesaba sokufuze khathesi nxa sisebenza sibe kwazi udaba lolu phela ngingalubhala enxa lami ngingaphela senseHarare Central Prison njengalokhu abakwenze uBlessed Mhlanga. Siyakusola kakhulu.
Umnini nkampani we-Alpha Media Holdings yona elawula iphephandaba le-Newsday, ele-Standard lele-Independent kanye lomsakazo we-HSTV umnumzana Trevor Ncube usole kakhulu ukuncitshwa kukamhlanga ibheyili ngolwesihlanu esithi kusobala ukuthi imithethwandaba yenza intando kamongameli Mnangagwa. Kodwa unobhala kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ukulandule lokhu esithi,
saka unoti wewe munhu wese arikufamba achihumana akahumana sinofanira kupa komenti?
Asikhulumi thina ngomuntu ohumanayo
ngaphandle kokuthi akhululwe i-High Court nxa amagqwetha akhe esefikise isicelo. Umhlanga uzaqhubeka evalelwe abezephenduka enkantolo kamantshi mhla ka-14. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington, yimi uNtungami Linkomo.
Umnumzana Velile Moyo unobhala jikelele webandla leMthwakazi Republic Party uthi ulokhu evalelwe esitokisini se-Remand Prison ePlumtree. Umkhululi jele wabotshwa kumaviki amabili edluleyo esikolo sePhakamani High School ePlumtree ngemva kokutshengisela kwabantwana besola ukufundiswa izifundo ze-Heritage Studies. Wetheswa icala le-disorderly conduct at a public place ngoba kuthiwa wangena ngemva kokutshaya umnyango ngodli ehofisini kamphathi isikolo lapho abantwana ababikwa babevalelwe khona bebuzisiswa ngamapholisa ngesehlakalo sokwala ukufundiswa iHeritage Studies. Kubikwa ukuba umantshi ubengezwa kuhle lamuhla, ngakho-ke kenelisanga ukuya enkantolo. Ake sizwe Xoxa ngodaba lolu umnumzana Moyo lo Gibbs Dube we Studio 7.
Hayi siyileke babu Dube njengoba kunje ke sifika. Siyangena kobulawayo abanye bebesuka eMangwe, abanye besuka ePlumtree bonke bezilo ukuthi sizohlanganyela ke lelo jele ke namhlanje ke ade kufanele ukuthi kwenziwe leso sinqumo. Kodwa sithe sifika ke lapho ke sase sitshelwa ke ukuthi ke hayi ikhothi isipostponelwe ngolwesithathu mhla ka 5. Okusho khona ukuthi ke ayisangenanga namhlanje, siyaqhubeka ke ngolwesithathu oluzayo. Kuyikho esikutholiwe namhlanje ke lowa besuke sihamba uma ngomude kangaka ukuthi siyexhasa umfo wethu ophakathi ke enkantolo.
Sikhuluma nje kunje baba Moyo, ujele ungapi?
Sikhuluma kunje babu Dube ujele uphakathi. Siye sambona khona phana ke eprison yase Plumtree. Samthola ke ephakathi khona phana noma nje ejabulile umoya wakhe uphezulu esazi into ayilwelayo. Kodwa kubuhlungu kithi ngoba kula sizathu esidinga ukuthi ujele ngabe uphakathi. Masikhangela ke sekuze kungamaviki amathathu, sekuzaze kuyengena evikini lesi-4 belokhu bengafuni ukuthi ujele bamkhuphe. Asazi ukuthi ke bamgcineleni njalo futhi kungani belokhu beqhubeka bepostpone njalo. Kasange sizwise lokuthi kungani bengazange ujele bamkhipha waya ngaphandle ukuthi ezebe ethonisiswa engaphandle.
Lowo ke ngumnumzana Velile Moyo onobhala jikelele webandla le-MRP obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, kulabacebisi bakamongameli Donald Trump abathi umongameli Volodymyr Zelensky aphoselane laye aqatha iWhite House ngeviki epheleleyo kumele asuke embusweni. Abantu abaningi bavalelise uSam Nujoma ongcwatshwe ngempelaviki emathuneni amaqhawe kwele Namibia. Waba ngowakuqala unsundu owakhokhela ilizwe leli lisanda ukuthola uzivuse. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Yesikhangele eziphathelane lokwenzakala eMelika. Isidingo sokuqeda impi eUkraine leMiddle East, ukwethesa impahla zamanye amazwe intengo yama-tariffs, lokufinqa uhulumende weMelika ngezinye zezihloko zendaba uMongameli Donald Trump akhangelelwe ukukhuluma ngazo lapho esethula umbiko wakhe wakuqala ngemva kokuthatha kwakhe intambo zombuso okwesibili kusasa. Intatheli izindaba ye-VOA uVeronica Balteros Iglesias usethulela lolu daba olutolikwa yiStudio 7. Njengalokho akwenza ngomnyaka ka-2017, uMongameli Trump okhangelelwe ukwethula umbiko wakhe enkundleni yeCongress kusasa. Impi yeRussia leUkraine ikhangelelwe ukuba indaba egudwini kulumbiko, kuchasiswa imizamo kahulumende wakhe eyokuba umlamlankunzi phakathi kwalabo abalwisanayo.
I'm looking for peace. We're not looking to go into a 10-year war.
Ngifuna ukuthula. Asikhangelelanga ukuya empini okweminyaka elitshumi sidlala imidlalo. Sifuna ukuthula.
UMongameli Trump ulakho njalo ukuchasisela iCongress ngalapho ami khona kumpi ye-Israel leHamas lekusasa eGaza. Emhlanganweni lentatheli izindaba elenhloko kahulumende we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu mhlaka 4 ngenyanga edluleyo, uMongameli Trump wathinta udaba lokuthi elemelika lingaguqula iGaza ibe yiphecelezi Riviera of the Middle East, okutsho ukuthi ibe yindawo ebukekayo.
The United States owning that piece of land, developing it.
Ilizwe leMelika lingathatha lowo mhlaba liwuthuthukise lidale inkulungwane lenkulungwane yemisebenzi, konke kube kuhle kakhulu.
Ingcwethi zithi uMongameli Trump uzakhuluma njalo ngesizathu sokwethesa intengo yama-tariffs kwamanye amazwe. Unkosikazi Shannon Power O'Brien, isikhwicamfundo kuzifundo eziphathelane lohulumende ekolitshini le-University of Texas e-Austin, wethule umbono wakhe. yakhe.
I believe in his view, he believes that if he imposes tariffs,
ngiyakholwa kumbono wakhe. Ubona engani engafaka ama tariffs, intengo yempahla izakhuphuka ukwenzela ukuthi abahiqhiza impahla bephindele kwelemelika ngendlela yokwenqabela ama tariffs lawo. Umongameli Trump ulakho ukuzihlenga lapho uhulumende wakhe asolwa khona kulandela imizamo yakhe yokunciphisa imali esetshenziswa nguhulumende eyokuqeda inkohlakalo lokuchaphazwa kwemali leyokuphungula inani lezisebenzi zikahulumende. Konke kusenziwa ngesiphangiphangi.
Think he's going to talk about it as a cost-saving measure.
Ngibona engathi uza kuthi ukuvikela ukuchaphazwa kwemali. Ngiyakholwa ukuthi uzalincoma inyathelo alithathayo. U-Senator Elisa Slotkin weMelika wayesebenza kugatsha lwe-Central Intelligence Agency ukhethwe ukumela ibandla le-Democratic Party ekucubunguleni umbiko oza kwethulwa nguMongameli Trump. Unkosikazi O'Brien uthi mhlawumbe abantu beMelika bazalandela amazwi ka-Senator Slotkin lo mbiko kaMongameli Trump enkundleni zokuxhumana ebulenjini kusasa ntambama kumbe bebale imicijo emqoka embikweni wakhe ngelanga elilandelayo. Wezempilakahle lamuhla sihlolisisa umkhuhlane wemithambo ama-varicose veins. U-Anastasia Ndlovu uxoxela abanye abalesifo lesi wasethulela lolu daba.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle eye-World Health Organization kanye lohlangothi lukahulumende weMelika olwe-National Institutes of Health zithi kulabantu abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% abahlaselwa yisifo lesi emhlabeni wonke jikelele. Akwaziwa ukuba bangaki eZimbabwe abalomkhuhlanelo. Udokotela Edwin Mzingwane, umqondisi wezempilakahle kobulawayo uthi isimo lesi sibangelwa yikungahambi kahle kwegazi emzimbeni.
Yes, ama-varicose veins yimithambo imvama embaleni eyabe ithe yakhukhumala ehlala ikhukhumele. Ingakhukhumala ibohle but nxa sokuthiwa ngama-varicose veins iyabe isihlala ikhukhumele ibonakala. Ingavuvuka, ingaba buhlungu kumbe ingabi buhlungu. Umuntu aphile layo leyo mthambo ibilokhe ivuvuka.
Omunye wabalesi simo ngunkosikazi Thubelihle Nkomo.
Ukungazi kufana lokufa. Seyilesikhathi eside ngiyibona imithambo le njalo bengingazi ukuthi yelapheka. Kuba khona isikhathi lapho eluma khona ngamandla kwesinye isikhathi uzo ibuhlungu. Sengize ngikujwayele nje.
Osakhulayo uNomthandazo Ngwenya ohlala kobulawayo uthi imithambo ekhukhumeleyo wayibona eqala ukuthomba.
Wangimangalisa ukuzibona ngisiba le mithambo etshengisa igazi ngoba ngivele ngimhlophe. Ekuhambeni kwesikhathi ngike ngazithwala ngisesibhedlela. Omongikazi bangikhuthaza ukuthi ngiyelatshwe lamanje isinganeno kodwa ayipheli.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Khumalo, umgcini sihlalo wekomiti yezempilakahle kukhansili yakobulawayo njalo engukhansila ka-Ward 23 laye ukhuluma ngesifo lesi.
Kukhona kibomama ikakhulu lanxa nje kulabobaba abalutshwana kakhulu okubakhathazayo. Kusanda kakhulu kubomama kusenziwa ikutshintsha kwehamba kwegazi. Lemihluzo esemzimbeni esithi ngama-hormonal yikho okubangela ukuthi kwande kakhulu kibomama. Lokhu kusenziwa ukuthi nxa umama beqala ukuthi baye esikhathini kumbe njalo nxa sebesiya kumonopause.
Abezempilakahle bathi isifo lesi kasibulali kodwa sidala ukuba umuntu angahlaliseki ngoba kwesinye isikhathi uyabe esenwaya okungapheliyo. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi kwesinye isikhathi abanye abalesifo lesi bayahlinzwa esibhedlela ukwenzela ukuthoba imithambo ekhukhumalayo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Soko isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Ngilele Studio 7. Ubaba uNdivali besicela ukuthi next time mali kuyithuba ukuthi ngifake imbono yenu ngalokho ila likhuluma ngakho. Ungaphiwe lakho ithuba mase liphelile thula. Angene lo ongenayo ngesikhathi wena sakhuluma umoyo ubaba umqondisi uthulile. Wakhuluma wena ma umoya sefuna ukuthi la angena khuluma ukuthi uxokozele. Angazi kumbe indlela esebenza ngayo kuzami le ukuthi lisebenza ngokuxokozela ma ngoba usuzwani kuvala le nto yethu ngoba sekukhuluma iqiniso ngoba alifuni ukuthi eliqiniso kuzayo ngoba wena ula mntu wakwaziyo ukuthi usebenzelizayo khonakhona lokhu nje ukuthi ukuthi i-EFF Zimbabwe kungcwelisa igama le nge-EFF kamalema ukuthi usebenzise ngoba wena umuntu wezani wena kula mntu wakwaziyo. So ngabe kuya ngami ngabe uJulius Malema uyakuvala ungalisebenzeleli igama ngoba wena umuntu wezani usebenzela iphathi engabantu abalenhliziyo ezimbi abasolisa abantu abezibhaba abukwa ngumasenga labo kulawa ephumule emadodeni.
Yes, Studio 7, Studio 7, njani bathandekayo. Hayi siyabonga kakhulu Studio 7. Hayi siyamthanda lonke, silithanda thanda. Simthanda nonke basaka ku Studio 7. Yes. Sidlana ke siphendule inkulumo kaMoyo noNdimane. Siyabonga kakhulu ubaba uMoyo umqondisi womoyo. Thina njengathi singabathwakazi. Siyabonga kakhulu uMoyo ngoba usivula amehlo, wasibonisa indlela eyaphambili. Hayi sibonga kakhulu iqhawe lethu uMoyo leli. Ende yonke into ayikhulumayo uMoyo thina nje special singabantu bakamthwakazi. Hayi siyayivuma kakhulu, siyayibonga kakhulu ngoba yinto embona ngathi izosikhulisa thina abantu baseNdebeleni. Bese ngithi ngapha onDibande kanti vele wayengavele avele ayekhona ngale right state ukuthi yena vele nguwe ZANU PF ngoba siyabazi ukuthi siyabeza ukuthi yabantu abacindezela thina lapha emathebeleleni. So sibonga kakhulu umqondisi umoyo ingathi ngayibamba kanjalo baba umoyo nguye simthembileyo simbonele iqiniso lapha kithi emathebeleni. Abaningi bonke laba onDibande bebekwazi ukuthi ngabadayisi ngabathengisi. Siyabonga Studio 7.
Yalibonani basakazela Studio 7 nalinjani lonke nje nabalandeli baka Studio 7 abahlali beZimbabwe. Yazi ngile kudana kakhulu ngokuzwa le indoda ukuthiwa nguDimbari, ukuthiwa nguDimbari, ukuthiwa nguDambari lothi ngwe FF. Ngicela kodwa yamleli ibale iyefika kuye engcenye engazange usichazela kahle sizwe ukuthi uthini. Walimosha ke igama lephati kamalima lomuntu. Uma lomuntu ethi yena iMathebeleleni ukuze ingasabhodwa ingaphansi kwamabandla aphikisayo utshoni lomuntu asimtholi kahle. Uthole umuntu ngathi ukwenza ingasabhutwa iyayabila ama-development ukuthi ngaphansi kwamabandla aphikisayo. Kwawina ama-MP ukuthi yaziwe ukuthi angaphansi kwa-government lo obusayo manje, angaphansi kwamnangakho. So uwancitsha i-development ngokuthi iMathebeleni ngaphansi kwamabandla aphikisayo na. Kuthi ukuthi yena wathengwa.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Live talk lamuhla sixoxa ngokwethulwe lidale le Supreme Court elithi umhlangano we MDCT Congress so waqhutshwa ngomnyaka ka 2022 kawuqhutshwa ngemfanelo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye sesihloko zendaba ebezikhokhela idale le Supreme Court selinqome ukuba umnumzana Douglas Monsora kumele asuke esikhundleni sikamongameli webandla le MDCT. amagqwetha entathela izindaba ye-Alpha Media Holdings. UBlessed Mhlanga athi aphakathi kokulungiselela ukukhweza udaba lakhe enkantolo ye-High Court. Walivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.